Nyaya yekunyoresa kuvota kwevanhu vane vabereki vasina kuberekerwa muZimbabwe vanonzi maAliens iri kuramba ichitemesa musoro vakawanda sezvo paine kuna kurirana nyoka mhenyu pakati pemapazi akasiyana siyana ehurumende, sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC uye mapato ezvematongerwo enyika. Vamwe vanhu vane zvitupa zvinoratidza kuti vabereki vavo kana mumwe mubereki wavo haana kuberekerwa muZimbabwe zvakanzi alien kana kuti NCR vanoti vari kukundikana kuti vanyorese kuvhota. Sachigaro wesangano reZEC amairita Makarau vanoti ivo havanei nechekuita nenyaya iyi sezvo iri riri basa ramabharani mukuru wehurumende kana kuti registrar general vatobayiwa mudede.
Isu kwatiri kuzeki vakauya mune zvitupa zvinoratidza kuti vachiri maalien, tinovatuma kuti vaende kwaregistra general kwavamudede. Ndokwavanobatsirwa, ndokune ruzivo rwakakwana rwekuti uyu anokwanisa here kupiwa chitupa chekunge amugari wemunhu kana kuti kwete.
Studio 7 yabatawo vamudede avo vati hapana munhu anonyoresa kuvhota aine chitupa chakanzi alien.
Aliens can't vote nokuti havasi macitizens ka. It's a constitutional matter yokuti maaliens havote macitizens chete nyika inondiwa anovhota.
Vamudede vati kana munhu achida kunyoresa kuvhota anofanira kutanga atora mhiko patsva. Asi vati hapana chimbi chimbi ichaitwa kuti vanhu ava vakwanise kunyoresa kuvhota.
Aiwa, kuti uve citizen yenyika hazviitwe speed up because of election issues. No, you don't get citizenship because you want to vote.
Tabvunzawo Gweta uye vari nhengo yepolitibiro yeZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana kuti mutemo unoti kudii panyaya yekuti ndiani chaiye chizvarwa cheZimbabwe.
Generally kana vazvarwa muno namaparents ako ari muno, asi patakanyora bumbiro takarealiza kuti tine vana vakawanda vakazvarwa namaaliens. Ndokubata tawirirana semapolitical parties kuti vana vese vakazvarirwa muno muZimbabwe maZimbabwean citizens by birth as long as maparents acho akabva to from one of the sada countries.
Vamangwana vativo vanotenderana nezviri kutaurwa navamudede pamatano anofanira kutorwa nevanhu vane zvitupa zvakanzi alien kuti vakwanise kuvhota.
Saka vanofanira kutanga vaenda kuoffice yekuregistra general voenda nelong birth certificate ravo roratidza kuti vakazvarirwa muno. Voindicata futi kuti maparents acho maaliens, vondochinjirwa chitupa chavo chonzi citizen, then vozoenda kuzei kunoregistra kuvhota.
Asi mutungamiri webato repeople's democratic party vari Gweta vatendai biti vati zviri kuitwa navamudede neZEC ndezvemugodzi matsuro.
Constitution yedu yatakaita 2013 hakuchisina munhu anonzi alien. Constitution yedu inotaura futi kuti munhu akazvarwa munomo, you are a citizen by birth. So zvoreva kuti varungu vaiva vazhinji vakawanda vangaainana 01 suffix vamaZimbabweans. Asi marapatsetsetsei inoitwa mudede, tiri kuramba ichiti muri maaliens hamuregistre, muri maaliens hamuregistre.
Mashoko aya atsinirwawo nemunyori mukuru muMDCT vaDouglas Mwonzora.
Ndiri kuona sekunge vanhu vari kutamba yatinoti game, nokuti mai Makarau vanoziva sajaji mukuru mukuru kuti tiprove kuti mumwe munhu uyu muZimbabweni here, akazvarirwa muno here, tinotarisa gwaro ripi. Kuti tizive kuti munhu akazvarirwa muZimbabwe tinotarisa birth certificate. Kana paine humbo ihoho, hazvisina basa kuti chitupa chakanyorwa kunzi ei. Saka magwaro iwayo vanhu vakaenda navo. Kana vazorambidzwa votiudza kuti ndaenda nebirth certificate nechitupa changu ndarambidzwa kuvhota kuti tikwanise kugadzirisa zvinhu zvacho.
Nekunetsana uku, Magweta mazhinji audza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vari kunzi maaliens ava vaende kuhofisi yavamudede vagadzirise mapepa avo, asi zvikanonoka vonanga kumatare.